Sachigaro vekomitii yeNational Assembly inoona nezvemigodhi nezvicherwa vatemba muliswa vakaudza vamoyo kuti komiti yavo ine umbowo hwekuti vamoyo vakarambidza vamasiya kumira pamberi pekomiti yavo vati vane gwaro rakanyorwa navamoyo uyewo pane umwe umbowo huchanzikwa nemuvhuro svondo rinouya hunoratidza kuti vamoyo vakashorawo nhengo dzeparamende kuti hadzina simba pamusoro pebasa ravo ravakapiwa nehurumende kuhwange vamuliswa vakayambira vamoyo kuti paramende ine simba rekukoka ani nani zvake kuparamende vamoyo vakasetsawo nhengo dzekomiti iyi apo vakati vakatanga basa vasina kana gwaro rekuratidza kuti vainge vapiwa basa vakati vari kushandisa gwaro regovernment gazette kuita basa ravo uyewo vakaramba kutaura kuti vachabhadharwa mari pabasa ravari kuita zvichakadai gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakati danho ravakatora rekumutsiridza kambani yehwange vakaritora zviri pamutemo uye mushure mekunge vagutsikana nezvikonzero zvainge zvataurwa negurukota rezvemutemo vawinston chitando vakatiwo vese vane chekuita nekambani iyi vachakokwa kunopa umbowo pamberi pemutongi wedare rehigh court uyo anotarisirwa kupa mutongo wekuti danho ravakatora riri pamutemo here kana kuti kwete izvi zvinotarisirwa kuitwa mukati memazuva makumi matatu kubva padomo avamoyo nechikwata chavo asi vamuliswa vakati zviri kuitika kuhwange zvinoratidza pachena kuti zvido zveveruzhinji nenyika hazvisi kukosheswa vakati gurukota rezvemigodhi vachitando pachavo vaive sachigaro wehwange koliary vasati vave gurukota uye matambudziko ari kuhwange aiveko panguva yavo asi hapana kumbotorwa danho rekuti kambani imutsiridzwe zvichitevera danho rakatorwa nehurumende kambani yehwange koliary yakamiswa pamusika wemakambani wezimbabwe stock exchange uye inotarisirwawo kumiswa kuita basa pamisika yejohannesburg stock exchange nelondon stock exchange zvichakadai mune imwewo nyaya mumwe mukuru wekumahofisi emutungamiri wenyika vadouglas tapfuma nezuro vakaramba kuti vakashanda nemumwe muzvinabhizimisi vashepard tundiya mukuvhundusira nhengo dzebhodhi rehwange nhengo dzebhodhi rehwange dzakaudza komiti yavamuliswa kuti vatundiya vainge vavachityidzira vakatinda navo kustate house uko vakanosangana navatapfuma asi nezuro vatundiya vakaramba kuti vakakoka nhengo dzebhodhi rehwange kustate house vachiti sachigaro webhodhi rehwange amai juliana muswe ndivo vainge vakumbira kubatsirwa kunoona mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa
chokwadi changu ndechekuti handina kana zuva 1 randakafonera mai muswe ndichivataurira nyaya yekuti purezidendi vanoda kuvaona ndiri ipapo ndinoti ichokwadi chizere pamberi pamwari handina kutaura zvinhu zvakaita saizvozvo kuti vari kudiwa kuonekwa napurezidendi kana zvichireva izvozvo kuti ndiri kuramba zvinhu zvandakataura am prepared ndakagadzirira kuti kana paine mutongo unopiwa pandiri ndakaumirira
amai muswe vakataura kuti vatundiya ndivo vainge vavafonera vachiti vaida kuonekwa nemutungamiri wenyika
zvekuti ndakakumbira kuona purezidendi he ndotya even nanhasi vandingagoni kukumbira kunoona purezidendi even mukandiendesawo napurezidendi izvezvi handizivi ndosvika ndichigara sei ndichitaura navo sei I can't even request to see the president in my capacity I can't. Even as wange, I can't. Because pane machi, my stages, ekusvitsa nyaya kuna president. Inini ndega in my own capacity. I'm not able. I cannot do that. I'm sorry.
Nhengo dzekomiti iyi dzakayambira vatundiya kuti havasi kuzobvumizwa kushandisa zita remutungamiri wenyika mumabasa avo. Vakatiwo zviri pachena kuti vatundiya havasi kutaura chokwadi. Mumiriri webikita West vaElias Musakwa ndemumwe akataurira vatundiya kuti vanofanira kutaura chokwadi kwete kunyepera paramende.
Saka zvinhu izvi zvataurwa nevanhu vaviri. Imi mega ndimi muri kuramba kuti makati moda kunoona purezidendi. Mataura zvenyaya yekuti mai avo vakauya kuofisi kwenyu kwekwe. Ivo varamba izvozvo kuti havanamboya kuofisi kwenyu kwekwe. Chokwadi ndechipi? Kuti vatapfuma vari kunyepa here? Namai avo vari kunyepa vane giraji rei nemi rekuti vanga kunyeperai.
Vamuliswa vakatiwo komiti yavo iri kuda kuchenura zita remutungamiri wenyika.
Kozi nyaya iripo Mr. Tundiya ndeyekuti we can nyaya yekuda kushandisa zita rapurezidendi ndiyo iri kunetsa ende nekuti vanhu vese vari kuti tinotyiswa nenyaya iyoyo tinotyiswa nenyaya iyoyo minista aityawo maboard members otyawo ende toda kuchenesa zita remukuru wenyika ende hatingatenderi kuti ringoabhuzwa pese pese.
Komiti iyi yakaita chisungo chekuti vatundiya vauye zvekare kudare nemusi wemuvhuro unotevera vakagadzirira kupindura mibvunzo yese nechekuita nemashandiriro avaita nekambani yehwange. Muliswa wakati komiti yavo iri kuongora nyaya yewange nekuti inoda kuona kuti zviro zvevashandi zvachengetedzwa uye kuti kambani yatanga kushanda zvakare kuti ibatsire nyika. Hurumende ine zvikamu makumi matatu nezvinomwe mukambani yewange, kwozotiwo vamwe zviuru zvina ndivo vane zvimwe zvikamu zvasara mukambani iyi. Kambani iyi ine zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana mana uye danho rakatorwa nehurumende rinoreva kuti haigoni kusungiswa nekuda kwezvikwereti izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.